kutauriruwe zanu PF wa Simon Kaya Moyowazi sabatorwe na ukutibawu za chief whip wawo mu House of Assembly kutibawu interemberi na impeachment kuna wa Mugabe mushuru mkuzisa mtauriruwe paramende mangwana mutewezeruwe mnyora anona nezvimutemo mu zanu PF wapo mangwana vati batoravo rato gadzira mhosva dzava Mugabe idzo dzavanodira kuti vadzingwe.
Main charges ndeyo kuti vamugabe vari kuregedzera mudzimai wavo achitora masimba ehurumende achitukirira maofficials egovernment vanacharamba vakashaudhiwa vamunangagwa vice president venyika vakashaudhiwa. Chechipiri, president vakaramba kuimplementa chapter 14 ye constitution notaura nezvemaprovincial councils. My elections akaitwa asa vanhu havana kupinzwa muoffice saka vakaviolata constitution. Chechitatu, tiri kuona kuti ivo vakura saka vachakwanisa kuramba vakatimirira zvine chimiro vakukotsira pamameetings zvichireva kuti havasina simba rokuramba vachitonga. Chechina, vakufamba vakabatwa ivo kuti vachimira vega zvakuvanetsa saka izvozvo zvinopa kurerutsa chimiro chenyika yedu yeZimbabwe.
Vamangwana vati ZANU PF yatotaurawo nebato reMDC ichikumbira nhengo dzaro dzeparamende kuti dzitsigire ZANU PF muparamende mangwana.
Muliso haana mbobuda muZANU PF tangotikona newe naye asi tinoshanda tose saka tataura zvakare newe kuMDC kawirirana kuti vachatipa mavotes 73 avo okutsigira motion yeimpeachment saka tiri kushanda tese namamwe mapolitical parties pachirongwa ichi.
Vamangwana vanotarisira kuti mangwana chaiwo ZANU PF ichatura motion yekudzinga vamugabe uye kana izvi zvichinge zvaitika komiti yeparamende yestanding rules and orders ichadoma komiti nenhengo pfumbamwe kuti iongorore nyaya iyi. Komiti iyoyi inozotura zvainenge yawana kuparamende. Vamangwana vati vanotarisira kuti chirongwa chese ichi chichapera mukati memazuva maviri. Gweta vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti bato reZANU PF rinobvumidzwa zwane mutemo wenyika kutora dano iri.
Ini maonero angu ngavangovapa zvinhu zvavo vaende. Chikuru ndechekuti vangoenda hangu semutana ndinoona sekuti kuti vazonyanya vatambudza zvinhu zvinenge zvakazonyanya kuipa.
Vamangwana vati ZANU PF iri kutora dano iri nekuti vamugabe vari kuramba vakaoma musoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.